manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 8/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemi rendiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vanosunga zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Sangano renhau repadande mutande rezimulive rinoti mapurisa maviri muHarare arohwa zvakaipisisa mushure mekukonzera kutsikwa kwemumwe murume achifa nekombi kuHighland muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyelo nhasi senzira yekutsigira nhengo dzaro 13 dziri muusungwa. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vochema-chema nekutorerwa kwavanoti vari kuitwa chibage chavo neGMB. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vanonzi vasungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vazivisa kuti vamasaraure vasungwa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kukanganisa kufambiswa kwemutemo uye vanga vachiruma uko emapurisa paHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivanzi Zininga abata vamasiyiwa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Boka ravadzidzisi riri pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakashamadza nekushamisika zvikuru nhasi apo mutungamiri wavo vaobet masaraure vasvikosungwa namapurisa paHarare Central Police apo vanga vaenda kunoripota bheu ravo ravanoripota nechishanu choga choga. Vasvikopomerwa dzimwe mhosva mbiri, yokutanga yacho ndeyekuinsaita public violence, yechipiri yacho ndeyekudefeata course of justice. Saka ndopatavasiya izvezvi.
Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vari parunare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reATUZ rinoti nhasi vadzidzisi vari kubatana kuita munamato weusiku hwese muHarare senzira yekusimbisana nekubata pamwe nemamwe masangano mukurwira kodzero dzavo dzavanoti dziri kutyorwa nehurumende kuburikidza nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiri hwesangano ravo. Izvi zvinotevera kusungwawo zvakare kwemunyori wesangano iri vaRobson Chere avo vari mutirongo nenyaya yekunzi vakaponda vaRoy Isa iyo iri kupomerwawo zvakare vamasaraure avo vakabvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata vamasaraure vasati vasungwa akaita navo hurukuro pamusoro penyaya iyi.
Varairidzi nyika yese vari kunamata vachinamatira kuchengetwa kweunion yavo yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vachinamatira kusunungurwa kwemutungamiriri wavo vaRobson Chere. Apo panguva patiri kuona kuti state yava Emerson Mnangagwa yabata makano ichigwisana nekuda kuparadza AmalgamatedRural Teachers Union of Zimbabwe kushungurudza maleaders avo.
Urongwa uhwu hwava papi hunotanga nguvai huchiitirwa kupi?
Tirikufara mateachers akawanda nyika yese vari kuungana kubva kuna 7 zvichienda mberi 7 manheru zvichienda mberi vachinamata kuchidai atuzi ya kwanisa kurarama nini kutindoyo gayunye ni haku mirira zidoshe varayirizi state ikai kwanisa kuiparaga sinore wa kutukutambura kwa varayirizi kuchaiti kanguwarefu
varu kucharisiru wa kuuya kumunamato uyo ndewapi
tukukoka wa citizens kuti ati joini opa munamato hii mukaungana muri citizens siro wairi watatu mwarane ngaripo mchitora na mapicha na mavideo mchita munamato yoyo wekucheketizwa kwa atuzi nekukumbira kusunungurwa kwa wacheri motumira chiza iposta pa social media zvinenge zvichitofamba mwarano tinzwa
imi wotarisiro yenyu kuseri kwe munamato uyu ndeyei
chirongwa ichi tikutarisira kuti chichabatanidza vana veZimbabwe kuti vakwanise kurwisa udzvanyiriro hwaitwa navaema semunangagwa nekuti vemakore mashanu vaema semunangagwa vanga vachitora upfumi hwese hwenyika vachidya nemhuri yavo vakutya kuti kwakuda kubva zvemaelections vanofunga kuti munhu wese imhandu nekuti vakagadza vanhu vese nenzara kwenguva refu tinotarisira kuti panopera minamato iyi tichange tabatana sevana veZimbabwe takurwira tachirwirangwe chekuti nyika ino haisiya munangagwa oga nyika ino haisi vanhu vekukwekwe kana vekunzvimbo ipi inyika yedunga munhu roga roga rakazvarwa muZimbabwe mumwe noumwe ane kodzero yekuti awane chipenga chimedu chake chinoita kuti ararame zvekuti vazhinji vanofane zvara vashoma vachidya zvine mafuta tazviramba zvinofanira kuti zvipere minamato iyi patinoiisa kuna Mwari ichatibatsirawo kuti inspirewo semacitizens tichitarisirawo kuti iye Mwari pachake achapindura
ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Valbert Masaraure vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vasati vasungwa nemapurisa vari muHarare. Sangano renhau dzepadande mutande reZimLive rinoti mapurisa maviri muHarare arwiswa nekukuwadzwa zvakaipisisa neveruzhinji achipomerwa mhosva yekukonzera kutsikwa kwemumwe murume nekombi mumugwagwa weHighland muHarare. Chiitiko ichi chinonzi chaitika mushure mekunge mapurisa aya akikiritsana nemutyairi wekombi ichifamba vachiedza kumusunga. Mune imwe wenyaya mumwe mupurisa anonzi arohwa neveruzhinji mushure mekunge abvutira mutyairi motokari yake ndokuirovera mushure mekuedza kuityaira. Takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya mbiri idzi yaitika muHarare neyaitika kuBulawayo. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rakurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyero senzira yekutsigira nayo nhengo dzebato iri 13 dziri muusungwa mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri muzvaremo Blessing Ali. Nhengo dzakasungwa dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro webato uye vari mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro idzi dzakasungwa dzisina mhaka uye kusungwa kwadzo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vasikala navasitole nezuro vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare reHigh Court mutongi wedare achiti anotyira kuti vakapiwa mukana zvikuru vasikala vanonopara zvakare dzimwe mhosva. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Coalition for Change, one of my pillars edu inyaya yesolidarity. Munoziva kuti tine 13 machampions edu angasungwa anobva kunyatsine, 11 vari kuapia kurotoro and 2 honorable Scala and honorable Godfrey. My members of parliament vakasungwa maererano nenyaya yekunyatsine, saka nhasi tati etiratidze kuti tine kushushikana nekuchirungurudzika kuri kuitwa machampions edu nehurumende yavamunangagwa. Hatisi chinhu chatinotarisira chokupinda muheroes celebration month manje manje, hatitarisiri kuti Zimbabwe yaiva rusununguko for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yavatema vachishungurudza nevanhuvatema. Tinotarisira kuti vanhu vawane kusunungurwa munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolisi dzanenge akasiyana. Saka mutambo wepolitics haupano kuinvolva nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics. Saka zuva ranhasi izuva ratiri kupfeka ino kuratidza kuti aiwa despite machallenges atiri kusangana nawo tine tarisiro kudipisa pride.
Asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi? Zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nhengo dzenyu?
Zvakakosha, ndichakupai nevoice note yatumirwa navajambukala vachitenda vabhugenesenchamita. So tinotenda nekumira nesu nekuti mustavhu yedu kumira pamwe chete kwakakosha. Munhu wese anovictimizwa ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutaundi nemapurisa anenge achituma nezanupefu. Vanhu vari kurohwa mari dzavo, mitengo iri kukwira, munhu wese hurumende iri kubata vanhu chibharo. Saka vanhu vari kurazwa kuti vajobsikala wei hamusi nega nekuti zvamuri kusangana nazvo makasungwa. Isusu takasungwawo nenhambo, takasungwawo nezvirwere, takasungwawo nekutambudzika. Munhu wese muzimbabwe ari kuchikurupi maximum prison. Inaiti kurupi iri kuchikurupi ikoko kumabhuku, inaiti kurupi iri muhome dzevanhu, inaiti kurupi iri mumakeche evanhu, inaiti kurupi iri mumatare. Munhu wese uri kubatwa chibharo nehurumende, munhu wese musungwa munyika. Vamwe vasungwa nenhamo, vamwe vasungwa nekutambudzika, vamwe vasungwa nezvirwere. Saka munhu wese is a prisoner of conscience.
Saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo?
Zvatambira zvakanaka. Maona vakuru nemagweta vabheka chimuteta vanomirira makodzero dzevanhu vakapfeka yelo. Kuna ana Matebelele South taona ana Samgiri Techuma Manya weunonetv vakapfeka yelo. Kuna ana Manicaland taona mameya nemembers of parliament.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Pasina masvondo maviri, sangano rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Unions Confederation kana kuti ITUC radoma kambani yekuChina yeAfrochina sekambani inotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Imwe kambani yekuChina yeJinson Iron and Steel Company inonzi iri kudzvinyirira vashandi kumanize kumvuma, uko iri kuvaka muzinda mukuru wekugadzira simbi munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vashandi vari mukuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union rinotirave nenguva richirambidzwa nevakuru vakuru vekambani vekuChina kuti nhengo dzaro dzishanyire vashandi vekambani iyi, avo vanoti vari kupiwa mihoro iri pasi peyakatarwa, pamwe nekurambidzwa kuti vaumbe makomiti anovamirira pazvichemo zvavo. Munyori mukuru musangano iri vaNicholas Muchapo waMazarura vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiedza kundoona vashandi vanodarika mazana maviri kumanize asi vachirambidzwa kupinda panzvimbo iyi. VaMazarura vaudza Studio 7 kuti vashandi ava vari kuchema-chema nenyaya yekupiwa mihoro iri pasi peinobvumirwa nemutemo, nyaya yekushanda nguva ndefu, pamwe nekurambidzwa kuumba makomiti anovamirira nezvimwe.
Takaedza nepatiri kukwanisa kuti tikwanise kuaccessa kupinda mukati imomo. Tanzwa vashandi vachitifonera kuti iko vari kuitwa underpaid. Mari yari kutambiriswa $2 per day, which is the violation yema wages in terms of collective bargaining agreement yedu yemuindastry medu 45/2013.
Vati vashandi ava vari kubhadharwa mari inoita masende kuamerica 11 paawa yoga yoga, asi ivo vachifanira kupiwa mari isiri pedhora rekuamerica rine masendi 40 paawa. VaMazarura vaendera mberi vachiti chinosuwisa inyaya yekuti pese pane makambani ekuChina masangano anomira vashandi akaita seravo anorambidzwa kuona vashandi kana kuita misangano nemakambani aya kuti atevedze mitemo yevashandi vemuno.
Today a violation, a lot of violation iri kubvadirwa nemachina. Ngatitaure nyaya yekuti izvo muindastry medu tinoti vanhu vanofanira kupiwa maoveralls, tine vanhu vanofanira kusenza mahours anobvumirwa, vanhu vanofanira kupiwa atinotimba PPEs. But we machina achimboramba kuita resistance yekupa izvozvo, uye zvekare nguva dzavanosenzesa vanhu vanoda kusedzisa vachiti yatinoti mugwazo kana task work. Saka isusu muzimbabwe hatitisenzi nematask work, hatitisenzi nomugwazo. tinosenza nema hours.
Asi vachitaura pamusoro penyaya yekumanize, mumwe mukuru bazi rezvashandi kugweru uyu asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti kusanzwisisana pakati pevakuru vekambani yeDinson Iron and Steel Company nesangano reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union kwakagadziriswa uye vanotarisira kuti mapoka maviri aya asangane nguva ipi zvayo kubva pari zvino. Pataenda pamhepo, kambani iyi yange isati yapindura mibvunzo yatavatumira. Kana kambani ichinge yave kushanda zvizere, inotarisirwa kupinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Dison Iron and Steel Company imwe yemakambani ari pasi pekambani huru yekuChina inonzi Tsingshan Holdings Group. Imwe kambani iri pasi peTsingshan Holdings Group yeAfroshin iyo ine chigayo chekoromo kuChegutu yakanzi neITUC ndiyo kambani iri pamusoro pakudzvinyira vashandi muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yakadoma Afrochin, vashandi vese vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vane zvichemo zvakafanana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi vemabasa muzvinafundo Paul Mavhima. Asi muzvinafundo Mavhima vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende inotarisira kuti makambani ese anoya kuzoshanda muZimbabwe anoshanda achitevedza mitemo yevashandi nemimwe. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hurumende haidi kutora matano nemakambani ekuChina anotyora kodzero dzevashandi nekuti China iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvekuita mabasa ebudiro munyika.
Zvinokwanisa kuita kuti hurumende sezvo iri kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kunyika yeChina, dzimwe nguva vanenge vachingotarisawo divi vanhu vachishungurudzwa. Asi pane imwewo nyaya inoitika yekuti zvinhu zvinosvika kumapepanhau, dzimwe nguva zvina kusvika mumaoko emapurisa. Kuri kuti taizotsvaka vanhu vanenge vakanoripota nyaya dzavo kuti vari kumbunyikidzwa nenzira iyi, zvimwe pada vanenge vasina vanhu vakadaro. Saka zvinenge zvakakosha kuti vanenge vachimbunyikidzwa vaya vange vachinotaura nyaya dzavo kumapurisa, kana kuti vange vachingoendawo kumapurisa kuti vaedze kuno.
Kunze kwemakambani anochera zvicherwa nekugadzira zvinhu zvakaita sesamende, makambani ekuChina ndiwo akapiwa mabasa ekuvandudza nhandare dzendege munyika dzakaita seHarare, Bulawayo neVictoria Falls, kuvaka paramende itsva, kuvandudza magwenya emagetsi kuKariba neHwange, pamwe nemabasa akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende yeAngola inoti vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJose Eduardo dos Santos vashaya vari mune imwe kiriniki muBarcelona kuSpain mushure mekurwara. VaDos Santos avakatungamira Angola kubva muna 1979 kusvika muna 2017, vakazvarwa muLuanda muna 1942 vakazove nhengwe yebato reMPLA muna 1961, gore rakatanga hondo yekurwira rusununguko kubva kuPortugal. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeCentral Committee yebato reMPLA muna 1974, vakazodomwa kuve gurukota mushure mekunge Angola yawana kuzvitonga muna 1975. VaDos Santos vakazove mutungamiri webato reMPLA uye wenyika muna 1979 mushure mekushaya kwevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaAgostino Neto. Angola yakazove nehondo yekumukirwa kwehurumende nechikwata cheUNITA chaitungamirwa nava Jonas Savimbi. VaDos Santos vanozivikanwa nenyaya dzekuumba upfumi kuburikidza neuori hunonzi hwaigutsa mhuri yavo chete, izvo zvakaita kuti mwanasikana wavo amai Isabel dos Santos vave munhukadzi akapfumisisa muAfrica yose. Vaimbo yemutungamiri wehurumende yeJapan Shinzo Abe vapfurwa ndokufa nhasi apo vanga vachitaura pamusangano wekutsvagira bato ravo ritsigiro kumawirira eJapan. VaAbe avangava nemakore 56 nemanomwe ekuberekwa vashaya vari mune chimwe chipatara munara umo vanga vachirapwa vari zvichitevera kupfurwa kwavaitwa nepfuti inenge yakagadzirwa kuumba. VaAbe vanga vachitaura vari panokwirirwa zvitima muguta renara kumabvazuva kweOsaka, apo vasvikirwa nekugotsi kwavo nemurume anga aine pfuti uye avapfuura. Mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande anoratidza kuti vanga vachiona zvanga zvichiitika vamboedza kuvabatsira. Vaabe vakapinda muofisi muna 2006 vakatonga kwegore rimwe chete vachizodzoka zvakare muna 2012 vakatungamira kusvika muna 2020 vachizosiya chigaro nekuda kweutano hwavo. Tomboshandisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muSouth Africa radzivisa nhasi kuti kwapera gore vanhu mazana matatu nemakumi mashanu vaurayiwa mushure memhirizhonga yakaitika zvichitevera kusungwa kwevaive mutungamiri wenyika vaJacob Zuma. Vanhu makumi mashanu chete ndo vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Apo vanofungidzirwa kuti ndo vakatungamira mhirizhonga iyi pamwe nevamwe zvuru vachakamirira kutongwa. Munamato wekurangarira vano vanomwe vakaurayiwa mushure mekunge murume aiva akapakatira pfuti akapfuura vaive pamhemberero dzezuva rekuzvitongwa re4 July mudunhu reIllinois muAmerica vakaitwa nezuro muHighland Park. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano rinobatsira vanotora zvinodhaka remubatira pamwe trust muzvare Savannah Madamombe vanoti vari kupinda musangano weBuilding for Future Conference uri kuitirwa kuKansas muAmerica kuti vazokurukura pamusoro pedambudziko rezvinodhaka. Musangano uyu watanga nhasi uye vakarongwa namufundisi Jacob Maforo vekereke yeUnited Methodist Church. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muAmerica neCanada zvinosangana gore roga roga pamusangano uyu wakamboitirwa padande mutande gore rapera nekuda kwedenda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 namuzvare Madamombe nezvenyaya iyi.
Ini ndadezwa kuno nechirongwa chedu chemubatira pamwe chatiri kuita. Mubatira pamwe tinoita zvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko muupenyu hwavo. Asi kubvira gore rapera hatina chimwe chatichakwanisa kubatsira zvekunze kwenyaya dzezvinodhaka zviri kunetsa kuZimbabwe. Vana vashupika, vanhu vakuru vashupika nezvinodhaka. Saka hakuna zvezvinhu zvatichakwanisa kuita mutango. Vanhu vese vari kungofona vari kuchema nevana vari kuita zvinodhaka. Saka ndauya kuno kuti tizotaura pamwe chete nevamwe ndichivaudza zviri kuitika kumba uye kuti maonero atiri kuzviita isusu zvii zvimwe vari da kuziva kuti zvii zvingave zviri kunyanya kunetsa. Pakuona kwedu zvimwe zvacho zvatakaona ndiyo nhau chimwe chezvimwe zvatakaona inhaurwa yedu isusu vabereki vakaenda diaspora tikasiya vana kuDzimba. Pakaita dambudziko rakanyanya, dambudziko rekuti vana vakasara vega. Nyangwe vakasara vaine vamwe vabereki vana sisi vana amai hazvina kufanana nekunge uripo uchichengeta mwana. Kwozoita rimwe dambudziko rekuti isu taive nemari dzakawanda nekuti mwana unenge wamusiya mwoyo unorwadza unomutumira zvese zvaangoda. Zvimwe zvakakaa zvinokanganisika. Saka iyi nhau yandiri kungotaura takanangana nevediaspora asi kune dzimwehongo nhaya siri kunyanya kuti zvinetse munyaya dzemadrugsits.
Mungati muri kufambira rubatsiro here kana kuti kungozeya kuti muzivisewo vamwe nezvedambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechidiki?
Chikuru chandiri kuda ndechekuzeya nekuzivisana. Ndinodayira kuti vanhu vazhinji vangu vasiri kuziva kuti taane zvinodhaka zvakanyanya kudaro. Vanhu vakangokura vachingofunga kuti hambaje doro. Kana tichitaura doro ratinouya mazuva ano zvatosiyana, ukanzwa munhu achinzi ari kunetsekana nedoro vhunduka, harisi rwerendo rataiitwa nana baba vedu kuti vaiuya vakarova kapaindikavo. Saka kuzeya ndochinhu chikuru tikagara pasi tikapanana mazano tikabatana pamwe chete tikaita mubatira pamwe zvinoita kuti tibude nemazano akati kure. Kuzeya chaiko chaiko kuti ndizviture zvibve pamwoyo pangu tiwanewo kuturira chaiko ndokwandainga kuti.
Vanga vari muzvare Savannah Madamombe vesangano remubatira pamwe trust vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muAmerica. Vamwe varimi mudunhu remashona land west vari kuchema chema nekutorerwa kwavari kuitwa chibage chavo nevashandi vegrain marketing board vakabatana nemapurisa vachinzi vari kutengesa chibage kune vanotenga vakazvimirira kana kuti makoronyera zvisingabvumirwi pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzire kumanikidza varimi vose kuti vatengesere zvirimwa zvavakakohwa kuGMB, vashandi veGMB vakabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kufamba vachitorera varimi zvirimwa zvavo zvakaita sechibage, beans nemapfunde vachizvendesa kumatura kwavo. GMB inoti iri kuita izvi senzira yekusimbisa mutemo unorambidza kutengeserwa kwezvirimwa izvi kuvatengi vakazvimirira asi kuti muri aendese kuGMB. VeGMB vanoti vakatorera munhu chirimwa chake vanobva vamupa gwaro rinoratidza uwandu nemutengo wechibage kana beans zvavanenge vamutorera, vopiwa zita nenhamba dzekubhanga rake kunofanirwa kuzoiswa mari yezvirimwa zvinenge zvatorwa izvi. Studio 7 yakaenda kuLions Den, imwe yenzvimbo dzinosanganisira Mangura nemakonde dziri kutorerwa varimi zvirimwa zvavo neGMB. VaChristopher Musona, mumwe murimi atorerwa chibage chinosvika matani gumi neGMB. VaMusona vatadza kutaura nevatori venhau patorwa chibage chavo, asi ambuya vavo amai Marija Kifamba vanoti vabayiwa panyama nete nekutorerwa chibage chose.
Ndatowana chibage chimwe chatakurwa kudaro ndobvandazviwana vavozokapaa vadezvimusiyira uchibe chishomo kwandisewo kudii atsvage mari yekuti agone kudotrapisa iri kundirwadza, saka tichaenda kuchipatara kwacho nei.
Amai Zvifamba vachema vachiti hurumende iri kuitira varimi utsinye.
Saka ndiudzeiwo kuti hurumende yacho kana ichitiomesera kusvika pakadai torarama sei nyangwe mangamurira. Iyo hurumende yacho ichiri hurumende chaiyo chaiyo here yatairarama nayo kubva wadada wedu, kana kuti yava hurumende yekuti uraya kuti uraya kana uchitora zvinhu zvese tichisara ndiri pabanzi orwadziwa. Ngadzirisai hunhu tigarisike zvakanaka, ngabvirisai hunhu hwenyu tigare zvakanaka munyika.
Mumwe murimi vatinazve Basopo vanoti kuita kweGMB uku hakuna kunaka. VaBasopo vapika kuti havasi kuzoendesa chibage chavo kuGMB nemari shoma yavari kutenga nayo. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wepijiti vanoti kunyange mutemo uripo panofanirwa kuita kuirana pakati pevarimi, GMB nehurumende kuti vaone kuti sei varimi vari kuremerwa nekutengesa chibage kuGMB.
Hongu mutemo wekuti varimi vanofanira kuendesa chibage kuGMB wakataurwa nehurumende. Chinhu chakanaka kuti GMB varimi nehurumende vataurirane zviri kunetsa varimi kuti vakoniwe kutengesera GMB chibage. Hongu tinogona kuti tinombunyikidza varimi kuti GMB itore chibage, asi pakasaita kuti mubhadharo uve unoita kuti murimi akwanise kubhadhara chikwereti achisarawo neimwe mari pamusha, ticharamba tiine dambudziko rokutengesera makoronyera.
Amai Jiti vanotiwo vari kutora chibage nezvimwe zvirimwa vari kungokumba chibage chevamwe varimi vakayamurwa kurima nemamwe makambani. Izvo zvichaita kuti varimi vatadze kudzosera zvikwereti vozotorerwa midziyo yavo.
Hurumende ngaiongorore nokubatsira varimi vomuno pane kubatsira vanounza chibage kubva kunze kwenyika. Varimi vomuno vopuwa mari shoma. Iko zvino kudhura kwava kuita kurima kuchaita kuti zvikwereti zvive zvinozonetsa kubhadhara, varimi vachizotorerwa midziyo.
Mutauri weGMB vaNixon Nyemba vanoti havasi kutorera varimi asi makorokoza ari kutenga chibage kuvarimi nemutengo uri pamusoro. VaNyemba vanoti mutemo unovabvumira kutora chibage chose kubva kune munhu anenge atenga chibage kuvarimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti varimi vakawanda havasi kuendesa chibage chavo kuGMB uko chiri kutengwa nemadhora zviuru makumi manomwe nezvishanu kana kuti $75,000 emari yemunyika nemadhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti US $90 pachani imwe chete. Vanotenga vakazvimirira vari kubhadhara varimi madhora mazana maviri kusvika pamazana matatu emari yekuAmerica pachani, ivo vozotengesera makambani makuru anogaisa hupfu hwekuzohodhesera vemuzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Musataganwa live talk apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwemangwe makomishina ezeke anonzi akarerekera kubatorezano PF. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina nitungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNtulikazi 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kula mapolisa amavili abikwa etshaywe kakubi ngabantu eHarare namuhla alaliswa esibhedlela ngemva kokugxobisa omunye umuntu ngekhombi wafa. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu lerumba ele King Garia and the Great Challengers. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kula mapolisa amavili abikwa elaliswe esibhedlela eHarare ngemva kokutshaywa kakubi ngabantu makhaza namuhla bewetheswa icala lokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe yikhombi. Inkundla yeZim Life ivika ukuba lokhu kwenzakalele kuHighland Road lapho amapolisa azame khona ukumisa enye ikhombi ngenkani yasigxoba umnumzana Trimo Chinyamakovu wahle wafa. Imifanekiso ethulwe iZim Life itshengisa elinye lamapolisa lawa lisopha igazi njalo omabili elaliswe eduzane lomuntu othe daca phansi okungaba yiso isidumbu sikamnumzana Trimo. Kobulawayo lakho kubele sehlakalo esifanayo lapho intathelizindaba yeStudio 7 ebika khona ukuba abantu batshaye kakubi ipolisa elithethe enye ikhombi ngenkani layitshayelela ebhasini lizama ukuya layo enkambeni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uve ngabambeki ecingweni. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iA2s umnumzana Obed Masaraure ubotshiwe njalo namuhla ngemva kokukhululwa phezu kwecala elehlukileyo kunsukwana ezedluleyo. UMasaraure yena obotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokubulala wazokhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuzama ukuvimba ingalo yomthetho. Sikhuluma nje uvalelwe eHarare Central Police Station. Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngemva kokubotshwa njalo kukanobhala jikelele weA2s umnumzana Robson Chere laye oyetheswa icala lokubulala elibhekane loMasaraure. Amalunga edale lephalamende asevumelene ukuba iminyaka yokuzalwa abantwana okumele babelayo ukuze betheswe icala kumele iqhubeke ikuthumi lambili 12 years. Lokho kumunyetwe ngumthetho osalolongwa owe Child Justice Bill. Kodwa bakhona abangavumelanila lelinyathelo. Kubika uMavis Gama.
EZimbabwe liphakathi kokulolonga umthetho omutsha omayelana lelungelo labantwana osufundwe kabili kungela ophikisayo edale lephalamende. Umnumzana Nkatazo Ngwenya isakhamuzi saseHarare omunye wabavumelana lalokho okuthiwo ngabedale lephalamende okweminyaka elitshumi lambili.
Ngabantu laba vele babe sebekhulile, umuntu yabe seresponsible at 12 years. Ngoba ungananzelela futhi even at less than that, uyabe seyazi into ayenzayo. It's not like u-acta njengomntwana. So hayi, i-right 12 years.
Kwasekelwa ngumnumzana Richard Piri wakoBulawayo, yena othi akasiboni isizathu sokuthi iguqulwe leyo minyaka.
Because at present rate, ungakhangela abantwana bakhona. At 4 years time, umuntu yabe sekwazi computer everything, knows everything. Yes, he's young according to the age, but mind-wise, sebekhulile abantu laba because they know more than us sometimes.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lindiwe Mdlongwa.
Kuzimbonani mntana le 12 years ya, uyabe senza akwenzayo engazimiselanga, ungaso senqumo sakhe.
Kodwa umnumzana Yohane Maseko uthi akavumelani lalokho esithi ngoba ngaleso sikhathi umntwana esele minyaka elitshumi nambili uyabe engakavuthwa engqondweni.
Ye, ngabe wonile but ingqondo zakhe zabe zisezimfitshane, so angazi ukuthi ngakungenziwa njani ngoba sibili le yiminyaka yokuthi umntwana naye ingqondo zisesemfitshane njengokusho phambilini. I-12 years iqiniso umntwana mncane.
Umkhokeli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi uthi akusizi lutho ukuthi kukhulunywe ngalo mthetho uZulu evele engazi lutho ngawo njalo engawuzwisisi.
Okokuqala, we must be able to say abantu bethu bayakuzwisisa, bayakwazi ukuthi kuyini lokho eliyabe lithe lakuvumelana mhlawumbe ephalamende elasema international standards.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana eZimbabwe National Council for Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi kuqondile okwenziwa lidale lephalamende.
Remember, we are coming from a law which said a child committed a crime at 7. And we are wondering, really, at 7, will you bring a child to court?
Libokhumbula ukuthi umthetho ubusithi umntwana oleminyaka eyisikhombisa ulakho ukulidala icala.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uqakathekile lomthetho.
The tabling of the Child Justice Bill in Parliament is being accelerated.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bazithola besesimeni esibi kakhulu kulandela umbiko ukuthi omunye wabo uLovemore Sithole nguye obulale umntwana obedingwa kulelo liswe. Umqondisi Dube uyalandisa.
OweZimbabwe uLovemore Sithole oleminyaka yamatshumi amathathu lasikhombisa uyethezwa umlando wokubulala ingane uTlotso Karema obeleminyaka eyisikhombisa. Amapholisa kwele Botswana akhiphe umbiko ngolwesine esithi uSithole umiswe emthethwandaba edolobheni leLobatse lamuhla. Amapholisa athi uSithole uvumile ukuthi nguye wathumba ingane ngaphambi kokuba ayibulale. Kule mbiko ethi ingane ibulewe kuyindlela yokusebenzisa izitho zakhe, uSithole ubikwa ethengise izitho lezi ngemali engangamabhula azinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 bhula. Isehlakalo lesi sifaka igama labeZimbabwe edakeni kungensuku ngemva kokuba uMongameli Mkhwetsi Masisi ethe indlala iyo edala ukuthi abeZimbabwe bedala amacala emazweni angomakhelwane. AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana lonkosikazi Bonang Mdlongwa bathi ongabe kwenziwe nguSithole kuyinto embi engcolisa ibizo labantu bekhaya.
Ungcolisa ibizo labantu leZimbabwe kakhulu. AmaZimbabwe enza sazophila nzima kuleli lizwe. sebezaphila nzima kakhulu ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo phezu kwamanye amacala abelokhu ekhona kuthiwa amaZimbabweans ayenza ukuthi, amaZimbabweans atshontshe, amaZimbabweans enza ukuthi.
Umnumzana Mandla Moyo ohlala eHabroni laye usele bambwa ngaphansi phezu kwesehlakalo lesi, kodwa uthi icala licala alikhethi mhlobo.
Heyi, ya icala licala bakithi, buhlungu lendaba, kodwa icala ukubulala umuntu loba ukuntshontsha loba irobbery or what knows no borders, no boundaries. Kumbe ungumTswana, umSouth Africa, umZimbabwe, umthetho kawuthathe umkhondo wabo, yiyo i-bottom line. Kodwa ebantwini ngokuhlala nje sikhuluma lapha ezitridini lapha lalapha, akusoze siyekele ukukhuluma ukuthi ngoba ungumZimbabwe akusoze kuyekele ukugcona ukuthi ukwekele ukungcoliswa ibizo lamaZimbabwe. Njalo iqiniso likhona futhi khonapho mbijana ngoba lambi lamaZimbabwe alambi nga umuntu ephonyiswe i-200,000 ebona ukuthatha umphefumulo womuntu kuyinto elula ukuthi uthi empilweni yakhe enqenzele kakaze ebambe nje i-10,000 ihlangene.
Umthetho ndaba uthi sithole kumele aqhubeke evalelwe esitokisini kuyindlela yokuvikela impilo yakhe ngoba kulokhe kulokuthukuthela umphakathi phezu kwesahlakalo lesi. Usezaphenduka emthetho ndaba njalo ngolwesibili, icala lokubulala umuntu kwele Botswana lithwala isigwebo sokulengiswa. Isehlakalo lesi sifika ngesikhathi abezimbabwe bezithola bebhekwe ngamehlo abukhali emazweni angomakhelwane ikakhulu kwele South Africa. Inzondo yabo kuza iyayikhula besethiswa umlando wokudala amacala kanye lokuthatha imisebenzi yezizalwane. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Onke waba ngumongameli wele Angola umnumzana Jose Eduardo dos Santos owabusa ngochuku okweminyaka engamashumi phose amane 38 kaseko. Uhulumende weAngola uthi uDos Santos ubhubhele edolobheni leBarcelona kwele Spain namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Kunjalo nje ividiyo yokubulawa kwake waba inhloko kahulumende wakwele Japan owabusa okwesikhathi eside uShinzo Abe ibikwa isabalaliswe enkundleni zokuxhumana ezesocial media ngemva kokudutshulwa kwakhe ephakathi kokwethula umbiko wokukhankasela ukhetho. U-Abe ubekhankasa edolobheni leNara lamhlanje ekuseni lapho okuthutshe khona omunye owesilisa onakanelwa ukuba uleminyaka engamashumi amane wamdubula kabili entanyeni wahle wafa. Umsolwa uhle wabotshwa. U-Abe ubeseleminyaka yokuzalwa phose engamashumi ayisikhombisa 67 years. Kulayisitoku lamhlanje sikhangela udaba lokufungiswa kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission osokuphethe inkulumo abanye besithi abangene kulezi sikhundla bangaba besekela ibandla leZANU PF. Okwamanje sizwe imbono eveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kwenyanga kamabasa ilizwe leNorth Korea ladubula ama-ballistic missiles amathathu okwamashumi amabili lantathu kuwona lo umnyaka kuphela ngendlela yokudingisisa ukuthi ngempela asebenza. Leli ngelinye inyathelo elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe DPRK elokulolonga izikhali zombhubhiso lenhlelo zama-ballistic missiles okuphikisana lezinqumo zogatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba umhlaba we-United Nations Security Council. Ngucho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken embikweni olotshiweyo ukuqhubeka kwe-DPRK idinga izikhali zombhubhiso lama-ballistic missiles kulakho ukuphazamisa ukuthula lokuvikeleka emhlabeni. Ngalokho, mhlaka 27 kuMabasa, ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwethese izijeziso emuntwini oyedwa kwenkampani ethengisayo lamabhanga amabili eRussia ancedisa ele-DPRK ukuthi lenelise ukuqhubeka lithuthukisa inhlelo zalo zezikhali. Umnumzana Jong Yong Nam wetheswa lezo izijeziso ngeleMelika ngo-2010 langumanyano we-United Nations ngo-2013 kumela inkampani ye-DPRK e-Second Academy of Natural Science ukumbe SANS eMinsk eBelarus. I-SANS ibona ngokuqhuba inhlelo zophenyo lokuthuthukisa izikhali ze-DPRK. Ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwathatha inyathelo elifanayo kwinkampani ye-Air Korea Trading Corporation, Bank Sputnik, le-Far Eastern Bank. EleMelika lasebenzisa inkampani ye-Air Korea Trading Corporation ukwethesa lezi zijeziso kugatsha olubona ngendizamtshina zokulwa olwe-rocket industry ku-DPRK. Yona eyadinga ukubuthelela impahla ezisebenza ngamagezi nezisetshenziswa kabili. Inkampani ye-Bank Sputnik yancedisa umanyano we-United Nations lelizwe leMelika ukwethesa izijeziso i-Foreign Trade Bank ye-DPRK ngokuphathisa ukuthi kubhadalwe kuyo indleko zokusebenzisa incingo zeRussia. Iphatha ingwalo zenye inkampani eyetheswa izijeziso ngeleMelika ezibiza ngokuthi i-Foreign Trade Bank, yona i-Korea Angam Corporation. Ye-Far Eastern Bank ilethele inhlelo zokulondoloza imali yenkampani yetheswa izijeziso ye-DPRK. I-Air Korea lezinye inhlanganiso zikahulumende we-DPRK incedisa eleMelika. Izijeziso lezi zimiswa ukusebenza kwempahla inkampani lezi labantu abangabe belazo endaweni ezilobudlelwano leMelika, njalo zenqabela izizalwane zeMelika ukuthi ziqhube amabhizimusi labo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika luqophe abasekeli benhlelo zezikhali ze-DPRK kanye nenhlanganiso zakwamanye amazwe eziphathise ngemali uhulumende we-DPRK bekwazi abakwenzayo. Kutsho umabhalane wegatsha le-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. EleMelika lizaqhubeka lisungula njalo linazelela ukuthi izijeziso ezikhona ziyasebenza, ngapho ikhuthaza i-DPRK ukuthi ibuyele endleleni yombuso okhululekileyo, yekele ukuthuthukisa inhlelo zezikhali zombhubhiso lama-ballistic missile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezemidlalo lamhlanje, amaqembu amakhulu omdlalo wenguqu esigabeni se-Kasilaga Premier Soccer League afana le-Capes United, i-Dynamos kanye le-Highlanders akhanya ebhekane lemidlalo enzima kulimpela sonto. Iqembu elikhokhelayo kungalane yemiklomelo i-FC Platinum elizadibana le-Bulawayo Chiefs. I-Chicken Inn yona ikhanya ilomdlalo olula le-Tenax. Kodwa i-Dynamos izamele ibophe ziqine ngoba izadibana leqembu elidlala kuhle lonyaka ele-Cranbourne Bullets. I-Capes United yona izadlala le-Black Rhinos. I-Highlanders izadibana le-Manica Diamonds yona ephezu kwayo kungalane yemiklomelo ku-Premier Soccer League.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to fourteen. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a morning for me, there were nights.
Sasifikile isikhathi sokukhulula amabhathi kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leKing Karia and the Great Challengers lona elihlabela irumba liphete ama singles alo amacha. Sacatulayo mpela nanku alikavi ngitsho ledlalade nango umkholi walo umlungisi Ncube echasisa
ngokuzalwa ngizalwa endaweni yasetshulutshu esigabeni segaria emculweni asidala sikhona sibe le single track ka-2021 eyathi amanxeba ngoJuni kwaba i-single track yaqala sazolandela ngama-track angu-2 aphume ngo-December ka-2021 kwi-last year kadethi kuhluba lami.
Umlungisi uthi lanxa besakhasa bakhangelele ukwethula idlalade maduze nje. Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina sitholakala laphana ku Facebook sine page elithi King Karia and the Challengers. Uyasithola laphana okanye uyangithola kulezi nombolo 0695911800. Uyangithola kulezo nombolo 0695911800. Inamba zami lezo la ongangithola khona mamhlawumbe ma uyabe ufisa ukuxhumana nami or uthola iCD uyangithola kulezo namba. Okwamanje ngisezweni leSouth Africa yikho lapho engiphila ngikhona engenza zonke into zami zomculo ngikhona.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
Sicela isupport, asilutho ngaphandle kwenu. Sicela isupport noma ngabe yiluphi uhlobo lwesupport kodwa oliphakamisa umculo wakithi esikhalangeni. Besicela bakithi isupport enkulu kakhulu nama sponsors noma ngabe likuphi kwendawo besicela ama sponsors ukuze nathi siphakamise umculo wakithi ngoba kunengi lapho esishota khona esisilela khona esidinga lina njengabantu bakithi abalaleli bomculo wethu ukuthi lisukume lisisize ukuze nathi umculo wethu ufinyelele kwezindawo.
Thank you.
King Korea and the Great Challengers behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani isiliphe esingathi updater eye lead story yethu udaba esilethu lelona ekuqala udaba lokufa kowesilisa ngenxa yamapolisa eHarare azame ukumisa ikhombi lamhlanje leyo khombi yasigcoba umuntu wafa athaywe kakubi lawo mapolisa alaliswa esibhedlela ngokubika kwezimu live. I-update esiyitholayo ngeyokuthi isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi usekufakazile ukuthi hayi mpela kulo isilisa ofileyo ngemva kwesehlakalo esinjalo kodwa kakhulumi ngokutshaywa kwabo kodwa uthi lawo mapolisa azame ukumisa leyo khombi ngaphandle komthetho ngakho uthi azajeziswa kabuhlungu Iyo ke i-update esingalipha yona nge-lead story yethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kula mapolisa amabili achaywe kakubi ngemva kokubangela ukuxotshwa lokufa kwesilisa ikhombi ARRA namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilaje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.